Vanhu vakawanda avo vaive varatidza kusafara kwavo vachishandisa Facebook, Twitter neWhatsApp vadzokera zvekare paInternet vachiratidza kufara kwavo nedanho ratorwa navamandi wanzira iri. Vamwe vataura neStudio 7 vatovo vari kufara vachiti izvo zvinoratidza kuti kana vanhu vakataura nezwi rimwe chete pane zvinhu zvinenge zvichivanetsa, hurumende inogona kuvateerera. Mumwe mugari wemubulawayo, muzvare Nozipo Moyo, vanoti vari kufarawo nedanho rekumisa kukwidzwa kwemitengo yedhata, asi vanoti mitengo iyi yanga isingafanirwe kuve yakakwidzwa kubvira pekutanga kuchitariswa kuti mitengo yeintaneti muZimbabwe yagara iri pamusoro.
Inini ndafara kuti varivesa nyaya yamatarifs increase aya. Zvekutanga maprices acho were not justified. Uchaona kuti maprices acho, if you look at SADC, they were the highest. And izvozvi tiri kupusha internet for all because it's part of nyaya yeICT. Saka tichaita sei neICT considering the curriculum yeeducation izvezvi vari kuita e-learning. Saka it was very ridiculous, but tafara kuti vaona mistake yacho.
Vamandi wanzira vakazivisa nezvekumisa kukwidza mitengo yedhata uku nezuro mushure mekunge veruzhinji varatidza kusafara kwavo. Mumashoko avo, vamandi wanzira avo vaive vamboti havaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo vari pazororo vakazivisa kuti mushure mekutaura nevakafanira kubata chigaro chegurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko, amai Priska Mpfumira pamwe nePotras vakaona zvakakodzera kuti kukwidzwa kwemitengo iyi kumbomiswa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Mpfumira kana kubva kuPotras. Asi Potras yaburitsawo mashoko ekuti yamisa danho rekukwidza mitengo yeinternet. Vamwe vanhuwo vakawanda vange vachishora kambani yeEconet, iyo inonzi ndiyo yaive yauya nezano rekukwidzwa kwemitengo uku, uye inova iyo yaive yakwidza mitengo iyi zvakanyanyisa uye nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuEconet panyaya iyi, asi kambani iyi yazivisawo kuti yave kudzokera kumitengo yakare. Mumwe anotengesa airtime, uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Moyo, ati kukwidzwa kwemitengo kwaive kwaitwa uku kwange kwave kukanganisa basa rake nevamwewo vanotengesa airtime saiye. Mutungamiri wekufambiswa kwemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vati Nemkwewa vati danho ratorwa nehurumende rinoratidza masimba evanhu kana vakataura nezwi rimwe chete.
Kufara kwedu kuri pakuti power yema citizens yaonekwa, because ma citizens, ma social movements varatidza kutsutsumwa despite the fact yekuti they are dealing with big corporations vakaita sana Econet, Net One nana Telecel. Ma citizens aratidza kuti ane power yekuti ma decisions achinjwe. Ivo va minister pavakambobvunzwa kwekutanga kuti decision yaitwa yakamira sei, vakambotaura kuti ivo vari pa holiday. But the power ema citizens yaonekwa, minister waonekwa vachita an about 10 vachidzikisa ma price.
VaNigel Gambanga avo vanoshanda nebepa nhaure paInternet rinonyora pamusoro peumhizha hwezvekufambiswa kwemashoko Taxim vanoti ichokwadi kuti makambani enhare mbozha ari kudhurirwa nekuwanisa vanhu internet, vachitiwo vanoona mitengo ichizokwidzwa zvekare asi zvisina kunyanya sezvange zvaitwa pari zvino.
Tichitarisa kuomerwa kuri kuitirwa makambani anoita zvekutengesa internet nezvembozhanhare, kukwidzwa kwaikaitwa mutengo kwanga kune tarisiro yakanaka zvako, asi chisina kuzonaka wangu ri kuzonyanyokwidzisa kwacho kwazoitika. Mitengo yacho yanga yazoiswa yanga ichikwadza humwe dzevanhu vemuZimbabwe. Chatingatarisire mugore ra2017 ndechekuti mitengo yeinternet kuchakwidzwa zvemashuwa. Mabhizimusi anoita zvekutengesa neinternet pamwe chete nehurumende vachagara pasi zvakare, vachaona kuti vangaise mutengo wakaita sei unokwanisa kuti vanhu varambe vachitenga internet, asi iwo makambani acho achikwanisa kuramba achiita mari inovabatsira kuti varambe vari mubhizimusi.
Gore rakapera, Potras yakakonzera zvemutauro apo yakatora danho rekuti makambani enhare mbozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitengo. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taura Ishava.